Vechidika vanoti zvinosuwisa kuti vamwe vezera rava vasi kukoshesa kuongororwa ropa, vakati zvinoita kuti vechidiki vasaziva mamiriro eutano hwavo. Mumwe wevechidiki anoshanda neAfricaid, Mozvare Vengayaji, anoti vakatanga chirongwa cheself-testing, pamwe nekuti vechidiki vaongorora neropa mudzimba, mushure mekuona kuti vechidiki vazhinji havana kusununguka kunoongororerwa ropa kuzvipatara kana nzvimbo dzinenge dziine veruzhinji.
Ya, zvandiri iri kubatsira vana vaitomboti maadolescent, mamwe haafile free kuenda kunotestwa kuchipatara, but sezvandiri vari kupinda mudzimba vachiita maself-test. Izvi zviri kubatsira kuti mwana haana kuonekwa, maybe anenge aenda kunotestwa ari maadolescent, pamwe pane mumwe munhu anenge ari panenge achitestwawo ipapo. Saka zvaakubatsira kuti semakets achipinda achitesta vana mudzimba, zvinobatsira chaizvo kuti status yavo akatestwa nemuketi, muketi achaita counseling naye, achakwanisa kugamuchira zvaanenge achitawo, zvaanenge awana musarudzo dzekuti atestwa HIV.
Mozvare Haji vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vechidiki vaongororwe ropa kuitira kuti vanowanikwa vaine utachiona vakurumidze kuiswa pamishonga uye kudzivirira kupararira kweutachiona.
Vana vechidiki vazive mamiriro, munhu akatestwa anenge akutoziva kuti inini ndiri HIV positive. Saka zvinenge zvakubatsirawo kuredusawo kuti either maybe kuspreada kweHIV kwacho kunenge kwakushoma, ofushi vanenge vakutodzidziswa kuti unorarama uri sei muutachiona weHIV.
Mumwe wevechidiki anorarama neutachiona weHIV and AIDS Tanyaradzwa Vino anotiwo kuongororwa ropa kune vechidiki hakusi nyore. Vino anoti vechidiki vari kutambira chirongwa ichi apo vechidiki vanenge vachikurudzirana kuongororwa kweropa.
Kunoongororwa ropa hakusi nyore kune vana vachidiki, nekuti vechidiki kazhinji kachiona vanonyara kusvika pamakliniks vachiteswa, but unoona kuti kana uchinge wataura navo zvine chekuita neHIV vanobva vanzwa kuda. So vanoda kuti kana uchinge wataura navo, they just need to be tested ipapo.
Imwe nyanzvi munyaya dzechirwere cheHIV and AIDS amai Rudo Alabhu vati zvakakosha kuti vechidiki vakurudzirane kutorwa ropa sezvo vari vezera rimwe chete.
Self-testing iri kuitiwa iyi nemaadolescents iri right, nekuti vanenge vachitestana ivo pachavo vari maage group akafanana. Zvasiyana nekuti vechidiki vaende kuchipatara vachinotestirwa ikoko, nekuti vanenge vachivatesta vachina vanenge vachisvoda nekuti vanhu vakuru. Asi apa chirongwa chachona nemhaka yekuti chiri kuitwa nayo vechidiki vega vega, zvinowadzira vechidiki kuti vatestiwe vakawanda, zvichizoita kuti magoals aya ma-90-90-90 aya abude zvakanaka, especially the first 90, nekuti nhambe yevana vechidiki vanenge vachitestiwa inenge yakura. First 90 inokurudzira kuti munhu wose atestiwe azive status yake, kuitira kuti vaivaya vanenge vatesta HIV positive vatange mushonga ipapo ipapo.
Gwaro reongororo rakabuditswa neUNAIDS rinoratidza kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV and AIDS dziri kuderera, kubva mugore ra2005 vechidiki vari pakati pemakore 10 nemakore 24 vari kusaririra munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishonga yeHIV and AIDS. Munguva shoma yapfuura, munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti zvirongwa zveHIV and AIDS zviumbwe nenzira dzinoita kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa izvi. Amai Alab vati chirongwa cheAfricaid zvandiri ndechimwe chechirongwa chinobatsira kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa zveHIV and AIDS. Zvichakadaro, vamwe vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS vanoti vave kushaya mapiritsi avanofanira kunwa pazuva. Zvinonzi vari kunzi vatenge mamwe mapiritsi avaimbowana pachena. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvautano Dr. David Parerenyatwa kuti tinzwe kuti chii chakonzera dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Patricia Mudadigwa.